Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 13 Chikunguru 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti dambudziko rezveupfumi riri kuitika munyika rinoratidza kuti vari muhurumende havana chavakadzidza mumakore ose aya kubva nyika yapinda mumadambudziko akadai. Makambani emuno ari kutengesa zvinhu panze kwenyika kana kuti maexporters vapa kuzobhadhariswa mitero yemagetsi nemadhora ekuAmerica pamwe chete neimwe mari yekunze inoshanda muZimbabwe. Komiti iri kuferefeta zvakaitika musi waJanuary 6 inoti ine umbo hwakawanda hwokuramba ichienderera mberi nenyaya iyi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova gurukota rezveupfumi uye vari mutevedzeri wemutungamiri weCitizens Coalition for Change vatendai biti vanoti dambudziko rezveupfumi riri kuitika munyika rinoratidza kuti vari muhurumende havana chavakadzidza mumakore ose aya kubva nyika yapinda mumadambudziko akadai. Mashoko avabiti aya anouya zvichitevera kusagadzikana kwakakonzerwa nokutarwa kwemitengo yezvinhu iri mumadhora ekuAmerica nevamwe vezvitoro pamwe nevamakambani anogadzira zvinhu izvi. Bazi rezvemari svondo rino ritange kutevera vamwe vemakambani vari kutengesa zvinhu zvavo nemari yekunze. Asi gurukota rezvemaindastiri Amai Sekai Nzenza vakaudza Studio 7 nezuro kuti kunyange hazvo zvinhu zvakaoma kudaro panofanirwa kugarwa pasi nevemakambani pachitaurirana kuti pagogadziriswa sei. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navabiti pamusoro penyaya iyi.
Zvinoratidza kusanzwisisa ikonomi, zvinoratidza kusafunda. Chiri kuita kuti zvinhu zvikwire, chiri kuita kuti makambani aya charge maus dollars, inyaya yekuti kwavari kuzvitenga kwacho vari kutengawo nemaus dollars. So vakatengesa nemari yemuno isina basa, vanozotadza kuzoriplenisha mashelf oita maempty. Zvoreva kuti kana uri permanent secretary akangwara kana minista akangwara, unotodaidza makambani aya motobvisisana, mobvumirana kuti what is the solution, kwete zvongotora shamu nechibhakera, shamu nechibhakera. Hakuna kwatinosvika nazvo. Dzinyanomitsi hadzisenze, economics dzekufembera fembera hadzisenze, economics dzekick and hope hadzisenze. Vakomana ava vakoniwa, vakomana avatadza.
Asi nyaya yekuti vari kuti mari yemunyika haisi kushandiswawo panguva imwe chete yavari kuti mari yekunze inge isingatambirwi, vanoda kuti chii chiitike?
Ndokukonyewa kwachoka, because ivo ndo vakatoburitsa musi wa27 June Mutumi Muba akatoita press conference yekuti mamultiple currency regime anenge ako for 5 years kusvika October 2025 pachapera NDA. So kana vadaro zvoreva kuti price yamo nemuus dollar, because ndimatendera izvozvo. Deno vakati aiwa maprize yese ndemuzimbabwe dollar, but vakati munhu wese mari dzese dzaakusenza, zvoreva kuti you can charge anything in US dollars or RTGA.
Tiri kuona kuti vashandi vabiti munyika vari kutambira nemari yemunyika asi zvinhu zvaakutengeswa nemari yekunze. Pane kufambidzana here apa?
Hapana kufambidzana, ndosaka mushandi anuna nenhamo. mushando unonga soswe nemuromo zvaibotaurwa navatsangirai mushando akwangwaya kune gwaro raburitsa reWorld Bank kuti 5.4 million muzimbabwe mazimbabwe akurarama neUS 190 dollars zvinoreva kuti mushando akwangwaya that's why vashandi vari kusungwa vari kurwira kodzero dzevanhu vakafanana namuticha Obed Masaraure vanhu ngavabhadhara kuUS dollar auction ngaibviswe bhadharwe maUS dollar maexport surrender requirements ngazibviswe
avo vange vari vaimbove gurukota rezveupfumi muhurumende yomubatanidzwa uye vari mutevedzeri wemutungamiri webato recitizens coalition for change vatendai biti vari parunhare muHarare najonga kandemiri westudio 7 makambani emuno ari kutengesa zvinhu panze kwenyika kana kuti maexporters ava kuzobhadhariswa mitero yemagetsi nemadhora ekuamerica pamwe chete neimwe mari yekunze inoshanda muzimbabwe izvi zvinotevera kubvumidzwa kwekambani yezesa nebhanga guru renyika rereserve bank of zimbabwe kuita kuti vaite izvi nezuro munyori mukuru wesangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti dano iri rinoratidza pachena kuti chero mapazi ehurumende haachadi mari yemuZimbabwe kunyange hurumende ichiramba kusendeka parutivi kuitira kuti kushandiswe mari yekunze
zviri pachena kuti kana iyo maservices egovernment akasiyana-siyana including maparastatals akuramba mari yavo zviri pachena kuti imari iri kuramba nemarket zvatakagara chingotaura nguva nenguva kuti hau hurumende munoti imimi vanhu ngavashandise mari yemunomu imimi hamuchaiti mari yacho saka zviri pachena kuti mari yarambwa iyoyo kana vatoda kutenga tingati machinari kana vanoda kusevhisa machinari dzavo vachada mari yekunze kwenyika saka yemunomu haishandi saka tingangoti tiri pachena kuti maketi yaramba ivo vakutovhuma zvekare kuti maketi yaramba that's why ivo vakutoramba iyo mari yemunomu vakutobhila ke nemari yekunze kwenyika zviri pachena kuti vari kubvumirana nevanhu kuti mari yemuno haisi kushanda ngaisendekwe pasaidi vanhu vashandise mari iri kutambirwa nemaketi
saka kana vachibvumawo vehurumende kuti dhora reZimbabwe harisisina simba sei vachiramba kurisendeka parutivi kuti kushandiswe US dollar sezviri kukurudzirwa nevamwe
kusavhuma kuti risendekwe pasaidi inyaya yekuti pane kabhenefiti karipo kana richirimo nenyaya yekuti kana takuenda panyaya dzemaelection vakutoda mari vanokwanisa kumhanyisa mamachines avo tingati printing vanoprinta ke mari yokushandisa ivo saka pane zvinokuwanika pakuti mari iyoyo igare iripo taona zvekare vachimhanya nemaproject towards maelections
vaJafet Moyo ndivo munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vanga vachitaura parunare naNtungamiri Nkomo weStudio 7 gurukota rinoona nezveupfumi vamutuli ncube pamwe chete nagavhuna wereserve bank of zimbabwe vajohn manguria vanoti kusendekwa kwedhora rezimbabwe parutivi hakugoni kuitwa nekuti uku kunenge kwaakuuraya upfumi hwenyika zvakanyanyisa zvichitevera musangano wemasangano anorwisa uori muAfrica wakaitwa muBotswana marimwe zuro rimwe sangano rinorwisa uori Anti-Corruption Trust of Southern Africa rinoti musangano uyu hauna zvaunobatsira zvikuru sezvo nyika dzemuAfrica dzichingosaina magwaro asi dzisingaiti zvinenge zvabvumiranwa zvivari kurwisa uori muAfrica rakatarwa nesangano reAfrican Union rinonzi Africa Anti-Corruption Day. Mukuedza kurwisa uori, Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika dzekuchamhembe kweAfrica nekumawirira dzakaita seSouth Africa, Namibia neRwanda mukunyoresana chibvumirano chekurwisa uori. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano re antitrust vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano iri vaAlois Chaumba vanoti kunyangwe hazvo Zimbabwe yakacherechedza zuva iri ndiyo yeimwe dzenyika dzisingashandi nesimba mukurwisa uori.
Misangano yakadai dai nyika dzemuAfrica vakuru vadzo vaine chidoka doka chekupedza uori yaikwanisa kubatsirana nekuti vanhu vanokwanisa kupanana mazano uyezve kurodza mitemo inobata nyaya dzeuori. Asi zvatinoona ndezvekuti kazhinji kazhinji nyika yakafanana neZimbabwe inomhanyira kunopinda nemisangano iyoyo ichinyorana chibvumirano zvinenge zvichitwa nedzimwe nyika dziri mumisangano yakafanana neiyoyo. Asi chidoka doka chikurwisa uori hapana.
Saka vachaomba imi sesangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa munozviona sei?
Sekuona kwandinoita nyika sekuona kwatinoita seAnti-Corruption Trust of Southern Africa tinoona kuti uku kungoo kupedza nguva vanhu vachindawo kunodya mari kana kuti kumbofamba vachiona nyika nekuti kazhinji kazhinji tinoona kuti hapana zvinombobudirira. Ngatitorei mufananidzo kana kuti somo enzaniso kuti Zimbabwe yakanyorerana chibvumirano kana kuti imemba yeSADC organ on elections ine zviga zvinodikanwa zvairi kutadza kutevedzera. Saka handioni ichikwanisa kuzotevedzera zvimwe zviga zvinenge zvichidiwa zvinorwisa uori. Nyika yedu yakasimbira pamuromo sepinjisi inotora mbiri yekungotaura pasina zvaunenge vachiita. Saka handioni zeki ichibatsirikana pamisangano yakadai asi kuti bedzi inoda kuti ingokwanikwanowo pamisangano kana kuti magroups anenge achingoitwawo muAfrica. Asi zvekuti vangaito zvingabatsira nyika hapana nekuti muno chaimo chaimo vanongoedza nguva zhinji vanopedza vachisunga vanhu vanofunidzwa kuti vari kupokana nehurumende.
Zvingaitwa neAfrican Union kana kuti neSADC pamusoro penyaya dzeuori ndezvipi vachaomba? Chii chamungada kuona chichiitwa nemasangano iwaya anoti anorwisa uori?
Zvatingadi kuona zvichitika ndezvekuti African Union kana kuti SADC inofanira kunge iine iya inonzi pachirungu peer review mechanism kuona kuti mitemo kana kuti aims and objectives akaiswa masangano anorwisa uori iwaya ndo zvavari kuita here uye vachionawo maprogress reports. Nokuti kazhinji kazhinji tiri kuona kuti nyika dzinongomhanyirira kuda kuita comply nemitemo inenge ichibva kuUN kana kuti kuSADC kunzi vanonzi iwo vari kuzviitawo asi pagiraundi hapana chiri kuitika. Saka muZimbabwe senyika sesagurudzo dzedu takaona kuti Zimbabwe inomhanya kuenda masangano ese zvavo anenge aitwa kuti ive memba asi chabuda hapana.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vaAlois Chaumba vari parunhare muHarare neStudio 7. Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vari chiremba Dr. Norbert Chitoa vanoti uwandu hwevanhu vari kubatwa nezvirwere zvepfungwa huri kuwanda munyika uye vazhinji havasi kuenda kunorapisa vanhu vachiti ndezvechivanhu. Izvo zviri zvinhu zvinokwanisa kurapika kana munhu akawana rubatsiro chirwere chisati chakomba. Dr. Chitoa vanoti zvimwe zviri kunyanya kukonzera zvirwere izvi kufungisisa, kutora zvinodhaka nemamwe matambudziko ari kukonzerwa nemamiriro eupfumi hwenyika uhwo hwaenda kumawere nedenda recovid-19. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanganya uye naDr. Chitoa nezvenyaya iyi.
yakura yezvino pane nguva iyo vazhinji vafunga dziri kurasika ende isusu tagara tiri vanhu vanorimi vanongozviti haandi zvechivanhu vanhu vanongosiyiwa achipengwa achifambamunzira tinonzi haandi zvokumusha kwavo saka hapana naanisa kunoti vanorapa asi vanhu vakarapwa ivavo vanoita mushe but isusu kudzidzisa kwatiisusu tradition yatiisusu yangezvitora neimwe nzira
zvii zvingatariswa kuti muti muone kuti munhu pari zvino aiwa pfungwa dzinenge dzatirasikei kana kuti ari kushushikana nepfungwa dzake masymptoms acho ndapi
mumba yega yega vanhu vanoziviana pachavo kuti nhunguyo akamira so akamira akamira so havana akuita zvizvisikachaimbira neizvozvo zvinoreva kuti pane zvaapikaite pfungwa dzake dzavatodzikanganisika asi iye zvinezvika dzimwe dzinonyanya kukanganisika pfungwa nenyaya yemadrugs madrugs akushandiswa zvakanyanya nokuti inobi inhamwere yapinda munyika yawanda saka ende vana vachikoro vakapedza mabasa vavaone vakapedza chikoro saka anoshaya chekuita
saka paamira pakadaro munhu anofanira kuita sei kana aona kuti pane hama yaita dambudziko uyezve kuti kana mwana ari kuwanikwa iye achitora zvinodhaka
unomu tine mari yehabitation centers ati wandei dambudziko iyo tokona tobatisa zvakasimba nokuti zvawanda saka vazhinji tinatumira kuti vaende kumarehabitation center yavoni ogadziriswa ende vanenge vasikapfungwa voendwa kumuzvipatara opuwa mishoko yavo zvinhu zvogadzikana
panyaya yekushushikana nepfungwa nekurasika kwepfungwa munokurudzira kuti vanhu vaite sei nokuti tinoona zvakana pane zvimwe zvirwere zvezvinenge alzheimer kukanganwa nezvimwe zvakadaro tiri kunzwa vanhu vakawanda vari kuti vashaya hama dzavo zvinomboratidza sei kuti munhu asvika panguva iyo
ndigara nemunhu daizo achikura anenge akukanganwa zvokuti kana ivhini atoza kuziva imwe mumba chaivo chaivo motoziva kuti chapinda asvika museji yealzheimer dimenji yapinda saka anofanira kuenda kuchipatara stress
avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveutano uye vari chiremba Dr. Norbert Chitowa vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadii vana mukomata nanuka wande navamwe vandifuna kukwanisa kudomana mazita ine hangu ndoda kumbotaura hangu pamusoro peimwe nyaya inondibata nyaya yakaita semachaina awo anoshora kodzero dzevana vechizvagwa venzvimbo yezimbabwe chinoitika ndechekuti chero mukuru kuti mukamangara hazvishandi nokuti china yagara yakatobvesa nevakuru vari muhurumende yezanupiefu saka zvinotora nguva yokuti zvigadziriswe ende hazvigadzirisiki nokuti izvezvi vakadovakigwa pariamende kureva kuti nechimwe chikamu ndeimwe nyaya inodopa kudoti nyika yedu yezimbabwe inodova pasi yakadokolonizwa nemachinese avo kugara nokugara vanonyatsoziva kuti pariamendi iyi ndeyavo haisiri yevanhu vatema ndeyavo vachazotitonga nguva yavo yakwana
shoko rangu randinaro pano nderinoti taikumbirawo kuhurumende kuti itsvagowo plant inogaya mafuta achibva muruninga nokuti runinga rwatinorima kuno kubhikita nokuchiresi district kunoku runongotorwa nemakorokozo matanzi nematanzi vachibuda naro vachienda naro Mozambique kunonzi kwanzi kwachingove vachititengerawo nesikimani saka taikumbirisawo kuti tinzwe kuti chirimwa ichi hachina kukoshawo here mukati menyika ine yezimbabwe kuti chigone kutengwawo muno tichipuwawo mari iri nani pano kungotorwa zvinhu zvedu zvichibuda kundodhevheropa imwe nyika isi tichitambura isi tichiziva kuti agriculture ndo bread basket yenyika ndaikumbirisawo chose kuti chichemo changu ichechi tisvikewo kuhurumende kana pane vangadai vakateera vanogona kuchisvisawo vasvisewo kuhurumende nyaya iyoyo kuti runinga rwedu runongotorwa ruchinanga kumozambique kundoita madevelopments ukoko ndini Lefias Lekesa kudamba kuno kwachiremwa remwa kubhikita
ndichiti inini munhu kana wamhangara mhosva yako kuna chief aidla kuna sabu uchiti iwe mhosva yangu ndoda kutongwa nanhina nhasi kana mangwana Saka mozogara mozoonana moudzana kuti aiwa mhosva hatichaitongiba. Taona kuti mhosva iyi hatataurirana. Chifu yana kuti sabhuku ane mvumo here yekuzoti anzi aiwa chiuyai ndikutongei chete nekuti makamhanga. Zvinoita here? Kana zvichiita mundipewo ansa yacho. Asi ini ndikuti mundibvunzirewo muZimbabwe mutemo watinawo muno kuti zvinoita here kuti ini ndabvunza ndamhangara mhosva yangu. Ndozoti inini aiwa mhosva yangu handichadi kuti iende mberi kunonzi kuifidhura kesi handiti. Saka ndozoti handichadi. Chifi kana kuti sabhuku wochiti huya ndikutonge chete by force zvinoita here? Ndomubvunzo wangu pamhepo pastudio 7.
Uyo hamwe anonzi Mugwadwiyo mashoko anotaura uyo Gwadwiyo anobva ataura mashoko ekuti kunge kunzi wese anotaura kuti mari dzirichera muzvichera dzofamba zvakanaka. Iyo bvaita kunge vanhu vese vanotaura ingachazvipupu zviri pachena iwo ana muturi mwedu wese vanotaura kuti mari dzifamba zvakanaka iye Mugwada akutoti kupi. Munhu anonzi Mugwadwiyo ndiye munhu auraya nyika anonzi Mugwadwiyo. Iye Mugwadwiyo akaita seku vanotaura seku musangana akaberekwa nezanhu here mwana wezanhu here? Anodei zviri pachina ndareso kubiwa vanhu vari kubirwa zvinhu kudai izvo vanhu vari kutambura zvichira zviri munomo zvese zvinoronga muZimbabwe vanhu vodya zvose nemuromo.
Vanhu vanomunowotinzira palive tok vanavhusangwa vasingagoni kana nekupindura mubvunzo haabvunzwa anotomakisa nyika kuti ndiwe kuZimbabwe kudzana kutopindura mubvunzo wabvunzwani vakomana varongozhiwo mari dzenyika akadzidza here munhu haatozivi kana kupindura mubvunzo anobvunzwa nekuko achimhanya nekuko tine dambudziko chaii idambudziko hombe wabvunzwa zvakanaka nevarumawo titaurire madhamu maviri chaivo watadza kudoma kana rimwe chodoma dhamu ara 1980 zvonyadzisa varume vanhu tiri kutambura kumaruva kuno asi vachitaura kuti kune chikafu chacho chatakarima chishoma chikafu ichocho vari kuya vachititovera zvemutsimba zvokutoya nemapurisa kuti tikaramba nacho vanotitisura nyika yacho haisina rugare ndikwedu kuno kumapfanya ekumakonde kuchinoiwa.
Moroi vawande makadii henyu ndiva masunda nemhuri yavo ndirango pamidzira yangu pana chirumanzavo vachirumanzi tirangovayambira kuti ngavazvidzore kutaura kwavo zvikuru zvinhu zvinei zvichionekwa nevanhu zvakashata ne saka mofanira kuzvigadzirisawo kuziva kuti vanhu vari kutambudzika zvakadii munyika. Imi vachirumanzi vava munhu mukuru zvikuru hamufaniri kuita zvinhu zvakadaro izvozvo zvinhu zvakashata zvemumitsigira izvozvezvo itai zvemunoziva muri kuzviona zviri kuitika pati muroramba muchisimbira zvinhu zvakashata asi tisi kuti zvakashata zvemunotaurai zvinhu zvinovaka vanhu zvekuti zvionekere zvinhu zvakanaka sede kuramba muchidzvanyidzira vanhu maita enyu zvikuru sana uye nezuva rakanaka zvikuru mwari akukombore zvikuru tange.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveutano idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Komiti iri kuongorora zvakaitika muswa January 6 gore rapera inoti iri kuwana umbowo hwemhosva dzakawanda dzakaparwa musi uyu. Tabata Dr. Frank Guni kuti vatiudze zvizhinji.
Komiti yeJanuary 6 ikomiti kana kuti chipande cheparamende yekuno kuAmerica cheHouse of Congress chiri kutsvagurudza nekuongorora mhirizhonga yakaitika musi wandira 6 apo paigarwa pasi nedare reparamende kuti risarudze zviri pamutemo vaJoe Biden semutungamiriri wenyika yeAmerica yavanoti certification kuti vanhu vanzwise ipapo regedzai ndingoti muchidimbu zvinoitika sarudzo dzekuno kuAmerica kana vanhu vapedza kuvhota president haabve angoita president ipapo zvinozoitwa ndezvekuti dunhu rega rega kana kuti state yega yega inosetifaya kana kuti inoerisa runyoro rwayo ichibvuma kuti kustate kana kuti kudunhu kwavo idzi musarudzo dzapresidenti zvabudamo ndezvakati asarudzwa ndekuti ave mutungamiriri wenyika mutsva ndinhingi. Mavhoti iwayo kana kuti matsamba iwayo anozotumirwa kucongress kudare reparamende. Dare reparamende rogara pasi navice president anenge aripo panguva iyoyo. Dare reparamende ndiro rinosarudza zviri pamutemo kana kuti ndiro rinosetifya kana kuti rinokwenenzvera nekusimbisa zvinenge zvabuda mumagwaro abva kumatunhu.
Dr. Guni, vamwe vateereri vangada kuziva kuti chii chakaitika apa zuva iri.
Musi uyu kwakaita mhirizhonga isati yamboonekwa muno muAmerica nevatsigiri vavatrump vairamba kuti vatrump vakadyiwa vakanga vakokerwa navatrump vakauya kucongress kana kuti kudare reparamende muno muWashington DC vakaita mhirizhonga yakatyisa yakaurayisa vanhu nekuwadza vanhu vakawanda chaizvo. Pakafa vanhu vanokwana vashanu vanosanganisirawo vechipurisa vakarova mapurisa vakapwanya kupinda mudare reparamende zviri kunze kwemurao vakaita mhirizhonga yakakurisisa isati yamboonekwa muno muAmerica. Saka komiti iri kuongorora kuti vanhu ava vakange vaumbouya sei kuzoda kupidigura hurumende kana kuda kurambidza demokrasi kana kusarudzwa kwemutungamiriri wenyika zviri pamutemo. Ndiani akanga ambovapesvedzera?
Kusvika pari zvino komiti iyi yawanei mukuferefeta nyaya iyi?
Mukomiti iyi pari zvino vati vawana umbowo hwakati wandei chaizvo hunobva kuvanhu vakasiyana siyana vazhinji vacho vaiva nechokuita nehofisi yavatrump kana kuti upresidendi wavatrump uye vatsigiri vavo nevamwe vanga vari mudhuze dhuze zvipangamazano zvavatrump. Umbowo hwati hwabuda pari zvino huri pachena ndehwekuti vanhu havana kungouya, yanga isiri yatingati muchirungu spontaneous kana kuti changomukira mumakumbo. Uhurongwa hwakatorongwa nevanhu vaitsigira vatrump ivo vatrump vari pamberi pacho. Saka umbowo hwati hwabuda pari zvino ndehwekuti vanhu vakabva kumatunhu akasiyana siyana vakauya kuti vazoshandisa chisimba kurambidza paramende kuti iite basa rayo rekuita zviri pamutemo kuti vachisarudza kuti mutungamiriri wenyika ndiani. Saka iyo mhosva yaiyo yati yabuda iyoyo anonzi maseditious act, kureva kuti kuda kupidigura demokrati kana kupidigura hurumende zviri kunze kwemurao vachishandisa masimba eugandanga.
Dr. Guni, vatrump vari kufungidzirwa kuti vakapora mhosva dzipi?
Dziri kunenerwa vatrump panyaya yejanuary 6 ndedzekuti chekutanga vatrump ivo pachava vasitomboramba vari kubuda pachena vari kutoramba vachitaura izvozvo kuti havasi kubvuma kuti vakadyiwa pasarudzo. Saka vari kuti ivo nekuti vari kuti havana kudyiwa vari kutoti ivo vaBiden vakabiridzira kuti kunge vari mhosva anova manyepo. Ndo mhosva yekutanga yokuramba zvakabuda musarudzo. VaTrump vari kunenerwawo zvakare mhosva dzokuda kufoserekedza kana kuti kumanikidza hurumende dzematunhu kuti dzibirire sarudzo. VaTrump vari ndo mhosva yekutanga yekuti vari kuramba zvakabuda musarudzo zviri kunze kwemutemo. Yechipiri ndeyekuti vakada kumanikidza vashandi vehurumende dzematunhu kana vehurumende hombe kana kuti federal government kuti vachinje zvabuda musarudzo dzakanga dzasarudzwa nevanhu. Yechitatu, vatrump vanopomerwa mhosva yekupesvedzera nekukoka vanhu kuti vauye vazoita mhirizhonga muno muWashington DC. Yechina ndeyekuti vatrump vari kunenerwa zvakare mhosva yekuda kutadzisa paramende kuti iite basa rayo zvinova zviri kunze kwemutemo. Saka mhosva idzodzidzi dzakati wandei dzichi kuramba dzichiuya sezvatiri kuona kudarisiwo kuti vanhu vaishanda navatrump vamwe vacho vaakubudawo vachienda kucongress kana kuti kudare reparamende vachinopa umboo neuchapupu hwavo nezvavanoziva nezvakaitika uye mafambisirwo akaita nyaya yese nevatrump neboka ravo.
Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichiti mosera zvakanaka.